Mangwanani akanaka vachereri chinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 29 Gumiguru October 2021 makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izviri muchirongwa chanhasi. Vagari vekwachiyadzwa nezuro vakaratidzira vakamisa kucherwa kwemangoda nekambani yekuChina. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kusagadzikana koita upfumi kuri kukonzerwa nemitemo yehurumende isina kujeka. Bato rinopikisa reZimbabwe African People's Union riri kuita kongres yaro muBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vagari vekwachiyadzwa mudunhu reManicaland nezuro vakaratidzira uye vakamisa kucherwa kwemangoda nevashandi vekambani yekuChina yeAngen Investments vachinyunyuta kuti iri kungomora upfumi hwemudunhu ravo asi isina zvairi kuitiravo vagari. Vagari ava vaive nezvinyorwa zvakasiyana-siyana zvinoshoropodza mashandiro ari kuita Angen mudunhu mavo zvinosanganisira kuti haisi kuremekedza chivanhu chavo, yakaparadza chikoro cheChirasika pamwe nekuti haina kuita nemazvo urongwa hwekuti itange zvakare kushanda. Mumwe wevagari vakaratidzira nezuro vaMoses Mukwada vanoti chakanyanya kutsamwisa vagari ndechekuti kambani iyi iyo yakambenge yamiswa kushanda yakadzoka ichichikobikisa madzishedoro rechivanhu pasina kugara pasi nevanhu vari munharaunda dzechiyadzwa nemukwada dziri kucherwa mangoda aya. Vanga vachitaridzira ava vanonzi vakarasa doro iri uye masoja ndiwo anonzi akazodzinga vanhu vairatidzira ava. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri weAngen Investments vaAmon Mhlanga kanawo Ishe Marange kuti tinzwe mativi avo panyaya iyi. Asi Mukwada waudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vagari vacharamba vachiratidzira kusvika zvavari kuda zvaitwa nekambani iyi zvinosanganisira kuti kambani iyi iite budiriro munharaunda dziri kucherwa mangoda.
Kuitwa kuri kuitwe chirongwa chemutserwe madiamond muzvimbo medu nyaya huru yanyaya kuzosimudze kutsamwa kwavanhu ngechekuti Angen kambani iri kuchera madiamonds mwachiyadzwa yakaende kumadzishe kwachief Marange ikaite hurukuro yekubikisa doro rekutipira vadzimu kudzoka kwayakaita futi kuchere madiamond mwachiyadzwa. Saka wakaita kuita kwavo madzishe ana chief haana kuita consultation kuvanhu vanogara mumadiamond mining because tagara isusu vanogara mumadiamond madiamond concession tine matambudziko akawanda asiitwa addressed nemakambani. Saka kupikwa kwedoro kuti gomo rinochewa madiamond rikudise madiamond kuti machina atore zvinhu zvinoratidze kuti mudhu hatizi kufara nazvo nekuti isu hatina chatinoona kudikidza kwekuti wambochera wotore madiamond woenda.
Sei mafunga kuenda kunoratidzira kukambani yeAngen musingaine kunoratidzira kuna chifu wenyu akabika doro?
Chikonzero ndechekuti muno munyika kwedu sekuona kwetu madzishe haana simba kurambire kambani yehurumende. Saka kuende pashe kungavo kupedze nguva kuti totaura nashe akatosumbawo because kuti she arambe nyaya yabva nemakambani akaudzwa ngehurumende tinoona muZimbabwe zvisingaiti. Saka taona kuti vatingarambirana nawo kambani yacho inochera chief haana simba ba rekurambire zvirongwa zvinonga zvarongwa ngehurumende.
Saka imi zvii zvamuri kuda kuti zvitange zvagadziriswa kambani isati yatanga kushanda?
Chikurukuru dambudziko tinoda kuti rigadziriswe ngere development munzvimbo murucherwe madiamond. Mukaona izvozvi zvirodhi iri kufamba itiri kufamba nayo yatsakara ngemamota anowekosere madiamond aichafambiki zvachose. Munzvimbo medu hamuna kana chinhu chimwe chinobatika chinoratidza kupema kamba na katanga kare kuchere madiamond. Apana chino chime chino ratitire kuti pane chakabuda kupepa madiamond arukuchiru. Saka, tukusafara kwenye kwenye kuti amuna even any development ya itwa. Kupema kora fura, uchitani kwa kwema kamba na rungu uya chitole madiamond ijena. Basi na chino chino nonge zeka chingaba atuwa cha itwa ngema kamba niyo.
Saka matambiru wa sei inewe anjini kuratizira kwa mrugi itawo.
Mugari wekwa Chiyadzwa va Moses Mukwada vari parunare kwakare kwa Chiyadzwa na Jonga Kandemiri we Studio 7. Mwenyanji mwenyaya jezo upumi zinoti kusakatika na kueta upumi kuri kukonzero anemitemo ya hurumende isina kujeka. Kuratidza kuipa kwe zinu, Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstats yaka zuisa nechitatu kuti mutengo okupira kwe zinu kana kuti inflation yaka wedzera kubva pazvikamu zvinodarika makumi mashanu nechimwe 51.49% kusvika pazvikumi zvinodarika makumi mashanu nemana 54.49%. Izvi zviri kuuya apo dhora remunyika nezuro rakadonha nezvikamu zvinodarika zvina kubva muzana 4.3% pamusika wekutenga nekutengesa mari yekunze weReserve Bank of Zimbabwe Foreign Currency Auction System. Nechipiri dhora rekuAmerica range rotengeswa nemari inodarika zvikamu mapfumbamwe nemanomwe 1 US dollar to 97.13 Zimbabwean dollars. So ndora pera dora reko America range richitengeswa nemadora anodarika makumi mapfumbamwe nematatu 1 US dollar to 93.8 cents. Pa musika wemukoto panova pane mari yakawanda dora reko America riri kutengeswa nemadora mazana maviri. Nyanzvi munyadzi zvopfumi va Oswald Bina vanoti muzika wemari weRBZ uri kutatarika sezvo mabhizimisi vasiri kuwana mari nenguva. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvoupfumi vaVictor Boroma.
Kudonha kwedhora remuZimbabwe pamari inopiwa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe pachirongwa cheauction system kuri mugwara rehurumende maererano nemaonero avanoita ekuti dhora remuno rinofanirwa kunge rine uremu hwakadii. Hurumende inopikisana nemutengo wedhora rekuAmerica uri pamusika mutema iyo inozivikanwa parallel market wezana nemafere kana kuti 180 madhora emuno kutenga dhora rimwe chete rekuAmerica.
Ivo vanenge vachita kuti dhora iri ringe riri pazvikamu zvakaita sei chaizvo?
Maonero avo ndeekuti mutengo uyu unofanirwa kuve pasi pezana inova 100 ichizokwira kusvika iyo pazana nemazana nematatu kurova 130 munguva inotevera. Kudonha kwedhora remuno kunokonzereswa kunyanya neuwandu hwemari inogadzirwa nebhanga guru remuno uyewo mitemo inosungira vemabhizimusi kushandisa mitengo yakatarwa nehurumende zvinoita kuti vatengesa vatsvake dhora rekuAmerica nemaziso matsvuku zuva nezuva uyewo kuti vakwidze mitengo yezvinhu zvavanotengesa kuti vanhu vakwanise kutenga dhora rekuAmerica pamusika mutema zuva rega rega. Maonero edu ndeekuti hurumende iri kurasira museve kuhondo yaisingakwanisi kukunda.
Zvii zvamunokurudzira kuti zviitwe nehurumende?
Chinodiwa kuita kuti matengeserwo emari yekunze anoitika paauction system aitwe pasina kupindira kwehurumende kuti itare kuti uyu ndo mutengo wemari inofanira kuchitengwa nayo. Uyewo kutengeswa kwemari iripo kunge kuchiitika zviri pachena, hurumende ichibuda pachena kuti mari iyi ndo iripo ende ndo iyoyo inotengeswa muvhiki iroro. Kwete kuti panotengeswa mari inenge isipo ichazowanika kumwedzi iri mberi izvo zvinoita kuti vemabhizimusi vanenge vawana mari vashushikane vakamirira mari dzavo. Hurumende inofanirwawo ndingangoti kudzika mitemo inogara maererano nekushandiswa kwemari mukati menyika, kwete kuti mitemo iyi inochinjwa pese pese kana kuti mwedzi wega wega.
Zvine matambudziko izvi.
Izvo zvinokonzeresa kuti vanhu nevanoshandisa mari nevemabhizimusi vashaye chivimbo nemari yemuno. Zvireve zvona kuti vanhu vanenge vasadi kushandisa mari yemuno kana dhora remuno. Vanenge vachiona zviri nani kuti vashandise dhora rekuamerica iro rinochengetedza uremu. Ndingangoti ndo zvinokonzeresa kudonha kweuremu hwedhora remuno muZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vange vari panhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Rinopikisa reZimbabwe African People's Union ZAPU riri kuita musangano waro mukuru kana kuti Congress muBulawayo. Musangano uyu wakatanga nezuro china uye uchapera mangwana muGovera. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato iri vaDerek Katsenga vaudza Studio 7 kuti musangano wavo wakanonotswa nekupararira kwedenda reCOVID-19 vachiti nguva yasvika yekuita musangano weCongress uyu kuti pasarudzwe vatungamiri vebato iri zviri pamutemo. Vakatsenga vanoti zvigaro zvizhinji zvichange zvichikwikwidzwa kusanganisa chigaro chemutungamiri webato iri.
Musangano uyu wakatarisira kusarudzwa kwemutungamiri webato rezapo ari kutsiva chigaro chakasiiwa naDr. Dumiso Dabengwa pavakashaya. Isusu sezapo tanga tagara tiri kuenda kuCongress, but takazowanikwa tichikanganiswa kuti tinge tichiita gungano iri nechirwere ichi chatekeshera pasi rose cheCovid 19. But tazokwanisa kunge tichibudirira kuti tinge tichiita gungano irori pamazuva andataura iwayaya.
Zvinangwa zvemusangano uyu ndezvipi? Chii chikuru chamakatarisira kubuda muCongress yenyu iyi?
Bato redu rezapo rakatarisira kusarudza mutungamiriri webato pamazuva matatu iwaya andataura, uyezve pachawanikwa pachigadziriswa nyaya dzinoita nepolisi direction yemusangano. Saka maprovinzi achawanikwa achitaura nyaya vachigadzirisa mapolicies emusangano, uyezve vachawanikwa vachigara pasi zvekare kuti vaongorore kuti iyo constitution yemusangano yebato redu rezapo pane here pairi kuda kunge ichigadziriswa pasina kumira zvakanaka. Saka zvese izvi zvichawanikwa zvichiitwa pamazuva matatu andataura iwaya, nenhau yekuti tinoda kuti iyo constitution yedu iwanikwe ichivandudzwa.
Zvigaro zvichange zvichikwikwidzwa ndezvipi?
Pazvigaro zvichange zvichikwikwidzwa ndezvakaita seizvi. Takatarisira kuti pachakwikwidzwa pachigaro chemutungamiriri webato uyo watinoti president of the party. Pachawanikwazve pachiwanikwa pachikwikwidzwa pamutevedzeri wemutungamiriri webato uyo watinoti vice president. Uyezve pachawanikwa pachikwikwidzwa zvekare chigaro chamabharani mukuru webato uyo watinoti secretary general. Uyezve pachazowanikwazve pachikwikwidzwa chigaro icho chatinoti icho chanational chairman, and tozoona kuti pakupedzisira pacho pachakwikwidzwa pachigaro chemubati wehomwe yemari yemusangano uyo watinoti isusu treasurer general. Ava vashanu ava ndivo vachawanikwa vachikwikwidzwa paCongress. Chazowanikwazve paine kukwikwidzwa kuchaitwa pane mutungamiriri wevechidiki watinoti isusu ZAPU Youth Front. Tozotiwo madzimai vachawanikwa vachikwikwidzanazve kuona uyo achange achitungamirira bato redu remadzimai ratinoti isusu ZAWU. zvavo zvichireva bato redu isusu remadzimai muzapa.
Vakatsenga, vangani vachange vachikwikwidza kuva mutungamiri webato rezapo uye ndivanani?
Vachakwikwidza chinzvimbo chemutungamiri webato redu rezapo, takatarisa isusu kuti tine vatungamiriri vana pari zvino. Tina comrades Bangilizwe, Michael Ngomo, vachawanikwa vachikwikwidza pachigaro chemutungamiriri webato. Tina comrade Strike Mukandla, vanova ivo Secretary General pari zvino, varipo pakukwikwidza chigaro chemutungamiriri webato zvekare. Tinowanikwa paina comrade Bernard Magugu, vari kuwanikwazve vachikwikwidza chigaro chemutungamiriri webato zvekare. Tozoti tina amai Stembiso Mupofu, varipo pakukwikwidza chigaro chemutungamiriri wenyika. Saka tiri kuti pavana ivavava ndipo pachabuda mutungamiriri webato.
Avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato rinopikisa reZimbabwe African People's Union, vaDerek Katsenga, vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. United Nations amai Alena Dohan, avo vanga vari munyika kwemazuva gumi adarika vachiongorora nyaya dzekutorwa kwekodzero dzevanhu uye kuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira, vanokurudzira Zimbabwe kuti iite nhaurirano dzechokwadi nenyika dzakatemera zvirango nechinangwa chekuti zvirango izvi zvigobviswa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Amai Dohan vati zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira dzakaita seAmerica, Australia, Canada neSwitzerland pamwe nesangano reEuropean Union hazvisi pamutemo. Amai Dohan vati zvirango izvi zvakanganisa veruzhinji muZimbabwe mukuwana chikafu, utano hwakanaka, dzidzo, mvura yokunwa yakachena nezvimwe. Amai Dohan vati zvirango izvi zvinotyora kodzero dzeveruzhinji, uye vatiwo zvirango izvi zviri kukonzera kuti vanhu vakawanda vatize munyika vachienda kunze kwenyika kunotsvaga mafuro manyoro. Asi amai Dohan vakurudzira kuti hurumende yeZimbabwe iite nhaurirano nenyika dzayakaisa zvirango izvi. Avo vakurudzirawo kuti muZimbabwe mutevedzerwe mitemo pamwe nekuita nhaurirano dzechokwadi pakati pehurumende, mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira mukugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Vakurudzirawo America kuti isiyana nekushandisa mutemo weZidera vachiita hufambirano nechisungo chenyika dzepasi rose chinobata nyaya dzekodzero dzevanhu cheInternational Covenant on Civil and Political Rights. Mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vachafadzwa mugwadi vati vane chivimbo chokuti nyika dzakaisa zvirango izvi dzichazvibvisa.
Hazvifani kutora nguva, uye danho rokutaurirana riragara ritoripo kare. Munotondera imi kuti vamunangagwa vachipinda mumasimba muna 2017 vakauya nedonzo reengagement rokuti ngatikurukurireni, ngatichauriranei nenyika dzakativenga, nenyika dziri kutiitira utsinye nezvirango zvoupfumizi. Takatarisana nekubviswa kwazvo, ndo pakatanga dare reengagement.
Asi nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo enyika varashwit Mukundu vati havaone nyika idzi dzichikurumidza kubvisa zvirango izvi, vachiti hurumende inofanira kutanga yagadzirisa nyaya dzekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu pamwe neuori hwapfunya chisero munyika. Vachinyora padande mutande ravo retwitter, nhengo yekomiti inoona nezvinoitika kunze kwenyika mudare resenati muAmerica vaJames Rich vatiwo Zimbabwe iri kuswera ichiimbira mugaba kunze kwekuti igadzirise matambudziko akatarisana nenyika akafanana nekumisa nyaya dzeuori nekutyorwa kwekodzero dzevanhu, vakakurudzira kuti Zimbabwe ivandudze nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu 72 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose huchingori pazviuru zvina zvine 56 ane 45 4675. Ukuo vanhu vabata nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava zvuru zana rine 32 zvine 132,880. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vayo 3,000,000 ane zviuru 200 ane 63 zvine 700 ane 72 3,293,882. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave 2,000,000 ane zviuru 500 41 zvine 700 ane 36 2,574,836. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Financial Gazette rinoti kudonha kweuremu hwedhora reZimbabwe kuri kuitika kuchabatsira kumutsidzira zveupfumi munyika. MuNewsday, masangano anomirira vagari vemumaguta munyika kana kuti resident associations abvumirana kubatana pamwe chete mukukurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota pamwe chete nokurwira kuti mitemo yesarudzo ipindudzwe. MuNewsday makare hurumende inonzi haina kubhadhara varayiridzi mari yavo yemihoro yemazuva avasina kuenda kumabasa vachiti havana mari yekuendesa kumabasa. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reEducators Union of Zimbabwe vatafadzwa munoda wafa vanoti vamwe varayiridzi vange vave nemwedzi 10 vasina kubhadharwa. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Indoitwa Tendai Musenga, ndikutaura ndiri muHarare muno. Nyaya iri kuitika yekuti mapurisa ehurumende aya ekungoti kukarovana kukaungana vanhu veMDC ivo vanenge vachipindira vachiita zvavari kuita vachirova vanhu. Kana vanhu veMDC maita akarohwa sezvaakaitwa nezuguru monzi akarohwa avasunge vanhu veZanupiefu. Ndo matangiro akaita nyaya dzakatanga kuitika pa 2008 vanhu vaingorohwa uchiti wakanoripota kumapurisa hakuna kana mupurisa aisunga. Nyaya dzangu dzichiyaikokutiyaiko asi vanhu vachidimurwa maoko nevanhu veZanupiefu ndo zvaakutotanga izvozvizvi. Ende vanhu vaizvitungamirira ndivo vamwe chete varipo vana vamunangagwa ivapo. Saka nyaya idai vaimira iyi nokuti nyaya iyi ine ropa rakawanda mukati ishi dai vaimira. Please Sadaki ndiye chatokumbira kuti ipinde munyika mino.
Baba vari kutaura kuti vanhu veMDC vari kupuhwa mayunifomu yeZanupiefu achipekwa onorova vanhu zvine sense here zvinotaurwa nemunhuku vangaende kunorova vamunhu vamwe vavo vachivatema nematemo ngavakutaurise zvinonzi vanhu vakuru saka vachembera ngavachiregerwa natashamisa vatoni ndiko zvavasoziva zvavari kutaura. Munhu weMDC angapeke nyomo unoponda mumwe wake zvinoshanda izvozvo.
Kwazivai vestudesevaino ndinoda kuti kune mahovheteveri rambai makashinga mupuhwe mugo wenyu uye murambe mwakazembera kupati yenyu yemakarwira. Tinotenda zvangu.
Tinotenda vanamukoma Tanono Kawande nanamukoma Junga Kandimere. Ndinotenda nekasaundi kamakadzosa kaekembira panguva yaya yevanhu vanotaura zvavanofunga. Apa ipapa ipa isusu tunoita zvesound engineering, saka tinotonyatsonzwisisa kuti zvinhu zvofamba sei. Saka zvazvisingachanzwiki. Kuti vanenge vaitaura munhu sound inenge yakavharira, saka tinotenda hedu nuti namukoma vaya vakazotaura mukagadzirisa. Aiwa, tinotenda. Tisu vatsigiri venyu. Ndini Sims Brown, Shishavani.
Masikati akanaka, masikati akanaka muZimbabwe. Mese vanamukoma tananoka, vanamukoma Jonga katimire. Ndakangobatikana zvangu nemashoko akataurwa neuyo Zanu PF uyu. Anoti kwai hanzi veMDC ndo vanopfeka ma t-shirt eZanu PF kuti zvinzi Zanu PF iri kukonzeresa kwese kwese kunoenda chamisa. Tinongoziva wani vachisunga kana kuri kuti vanhu veMDC. Saka kana zvavakazviziva vakadii kundosunga vanhu ivavo, ndopane mubvunzo wangu, ndopane mubvunzo wangu ipapo. Vakadii kundosunga kudai vanga vachiziva kuti havasiri vanhu vavo vechi veZanu PF. Asi kungoti zvinoitwa neZanu PF hazvina kumira mumusha, asi zvapadhuze hazvo kupera, ndatenda zvangu.
Vana veZimbabwe makadii kuti tizive nezvemasanction kuti anoafekta Zimbabwe. Ngavasiye chigaro 2023 kana kuti ngavamupe izvezvi tibve tazoziva kuti shuwa masanction aya akapuwa Munangagwa nesuwo veMDC anotirwadzisa. Saka ngavasiye tive nechokwadi kuti masanction aya anovava tese. Asi kuziva kwangu hanhero ako neuizvi.
Ndiri Gudo, ndini Gudo, ndiri pano paRustenburg, South Africa. Ndinoda kutaurawo maererano nezviri kuitika munyika yedu. Ivo vamunangarwa kana vasina chavanovhunduka neZanu PF yavo, sei vachibhuloka mukomana pose paanoenda kumaharani napose paanenge achiti asangane nevanhu. Kuvhunduka chatikwatara hunge unekaturike nevavo vamugwadi uyo, mugwadi unongowawata. Uchazoona kuti Zanu PF haina basa naye sezvakaitwa Kudzai. Kudzanai uyu waimbova ningiri wemayuth eZanu, wakazodzingwa 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 mazuva vamugadorogwa neami wokutaura kuti Zimbabwe naami is like a saravetwe naami. Ndo zvakafanana namugwadi uyo unongotaura zvaanoda kungorotomoka.
Dzange dziri pfungwa dzenyu vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Chikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani yeFacebook yakazivisa nezuro kuti yachinja zita rayo kuti ichizivikanwa nezita rekuti Meta. Izvi zvinonzi zvaitwa kuti kambani iyi isasvibiswa zita rayo nebazi rayo resocial media rinonzi Facebook. Bazi resocial media iri reFacebook rakatarisana nematambudziko mazhinji ayo anokonzera kuti Facebook ishorwe nevanoishandisa vazhinji pasi pose. Kambani iyi yati vanhu havachakwanisi kupatsanura pakati pekambani yeFacebook nebazi rayo resocial media reFacebook. Naizvozvo vaona zvakakodzera kuchinja zita rekambani iyi sezvo ine zvimwe zvizhinji zvainoita kunze kwebazi rayo resocial media inonziwo Facebook. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vagari vekwaChiyadzwa nezuro vakaratidzira vakamisa kucherwa kwemanguda nekambani yekuChina yeAnjin Investments. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kusagadzikana kuita upfumi kuri kukonzerwa nemitemo yehurumende isina kujeka. Bato rinopikisa reZimbabwe African People's Union riri kuita kongresi yaro muBulawayo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini njini tano na kawande njini Washington DC nchiti mosera zakanaka.
So we see card descender.